Mukuru weAgribank vasema lava vati mari ichakwereteswa kuvarimi vemapurazi makuru vanokwanisa kuzodzora mari uye vanorima nemazvo. Vati sezvo varimi vange vari kuchema-chema kuti mabhanga ari kuvakweretesa mari nemutengo uri pamusoro-soro, vachafarira mari iri kupiwa nebhanga ravo nekuti ine mutengo wepasi we 4.5% chete.
The facility will be for on-lending to capable A2 farmers who are into maize production. An initial 5 million has already been dispersed by government to AgriBank. So what we want to encourage our capable A2 maize farmers is to apply for funding from their nearest AgriBank branch. And basically, the funds will be dispersed to ensure that it becomes a revolving facility.
Vamalava vati varimi vanokwanisa kuwana mari kumabhanga avo munyika yese mangwana chaiwo, asi vakati vanotanga vaongorora kuti murimi anokodzera here kupiwa mari nekundoona minda yake uye kuti akagadzirira kurima here. Vati murimi mumwe chete achapiwa zana rezviro zvemadhora, asi vati mari inogona kuwedzerwa zvichiendera nekuti varimi vangani vari kuda mari kubva kubhanga ravo. Vati kunze kwechirongwa chekutsigira kurimwa kwechibage, bhanga ravo richishanda nebhanga reFBC kubatsira pakurimwa kwezvirimwa zvakaita sefodya, binzi, nzimbe pamwe nekuchengetwa kwemombe nemari inodarika mamiriyoni manomwe madhora.
Current facility is specifically for the A2 maize farmers and it's been geared to support food security and ensure that the grains are available within the country. We are very happy as a bank that government has supported our farming sector. A concern has always been that the A2 farmers are not getting funding, but this facility should ensure that we have enough grain within the economy so that we don't have to import any maize this coming season.
Chirongwa chaparurwa nhasi ndechimwe chezvirongwa zvizhinji zviri kuitwa nehurumende mukusimudzira mabasa ekurima munyika. Vamalava vati upfumi hweZimbabwe hunorarama zvikuru nezvirimwa, uye kana mabasa ekurima akasabudirira, mamwe maindustry haafambi zvakanaka uye upfumi hwenyika haukuri. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaMoses Chiri vati mari yaiswa parutivi nehurumende yekusimudzira kurimwa kwechibage ishoma sezvo fotiraiza, mbeu nemishonga yekurimisa zviri kudhura. Zimbabwe iri kuramba ichitadza kurima chibage chinoikwanira zvisinei nekuti yakabvuta minda kubva kuvarimi vechichena makore 12 apfuura. Varimi ava vazhinji vavo vakaenda kunyika dzakapoteredza Zimbabwe, izvo zviri kupa kuti nyika itenge chibage kunyika dzakaita seZambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.